Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 17/2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anorambidza bato reCitizens Coalition for Change kuita misangano kubudiriro nekuSt Mary's kuchitungwiza bato iri richiti harina kupiwa zvikonzero. Paramende nezuro yakapasisa kuwandudzwa kwebhiri reprivate voluntary organizations kana kuti PVO amendment bill izvo zvave kureva kuti rave kuenda kudare reSenate. Batore MDC inotungamirwa na Douglas Ngonzora rinoti riri kuenderera mberi nemusangano waro mukuru weCongress mangwana kunyanga hazvo paine dzimwe nhengo dziri kunyunyuta. Croatia inorova Morocco pamutambo weFIFA World Cup watambwa kukata anhasi. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa naNelson Chamisa rinoti ranyimwa mvumo nemapurisa yekuti riite misangano yaro miviri yekupemberera kupera kwegore panzvimbo yemabhizimusi yebudiriro 5 muHarare nepahuru yadzo mumusha weSt Mary's kuchitungwiza. Tsamba dzanyorwa nevakuru vemapurisa dzaonekwa neStudio 7 hadzina kupa zvikonzero zvekuti sei mapurisa arambidza bato rinopikisa iri kuita misangano miviri iyi. Hatina kukwanisawo kubata vakuru vemapurisa mumatunhu maviri aya vanoti Chief Superintendent Majojo vekuHarare South pamwe na Chief Superintendent Muguti vekuchitungwiza kuti tinzwe zvikonzero zvaita kuti vanyime bato iri mvumo. Asi mutauriri wemapurisa munyika yose Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvenyaya idzi vachiti inyaya dzinobatwa nematunhu anenge achiitirwa misangano iyi. Vakafano bata chigaro chemutewedzero wemutauriri webato reCCC vaGift Ostalos Siziva vanoti vakwira kudare reHigh Court vachipikisa matano emapurisa aya.
Kati tichifanira kuita rally yedu yekupedzisira tichipembera gore ra2022 munoziva patakatanga taifamba nenyaya yekuti gore rimwe gore reCitizen Action for Change. Saka takaita action mairana nemakampaigns edu kumapielections kuparliament nekukanzuru tikaenda kumacommunities takatanga programu yedu yainzi Mugwazo ndoyanga iri central programu yedu ya2022 saka tanga tichida kuti tipete gore nekusangana neruzhinji rweZimbabwe tichitaura kuti tichafamba sei asi mapurisa atidzivirira vachishandisa mopa kuti hatigoni kusangana saka tapiwa notification rally yedu haichaendi mberi nekuti mapurisa ataura kuti ivo havagoni kuti tigone kuti tichienda mberi nemisangano yedu mubhozi munoziziva kuti muite rali munofanira kuva nainonzi police clearance ndoo yatanzi nemapurisa hatigoni kuipiwa kuti tiende mberi nemisangano wedu.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa zvekukurambidzai?
Hatina kupiwa chikonzero nemapurisa. Zvinoratidza kuti paita directive from our political opponents vatinokukizana nawe vezano nekuti vane kuvhunduka kuti TCC yatekeshera nyika yese. Munoziva kuti patakapinda musarudzo reby election TCC yakabuda nethe majority ye voting share ye by election ra2022. Zvinoratidza kuti movement ine kusimba kubva patakalonja muna January kusvika nhasi.
Matano hapa hamuchatora pamusoro pedanho ratorwa nemapurisa iro rekukurambidzai?
Ndosaka maona taenda ku High Court nekuti isu tinotezera mutemo, we seek redress. Asi kuenda mberi tinge takupakura mastrategic interventions atichaita kuti tisangane nevanhu tipinde muvanhu tifambise shoko nekuti hatigoni kuramba tichikomplaina nenyaya dzekusavhumisa kuti kampeni tine nzira dzatikuya nadzo kuti tifambise shoko nzira dzatikuya nadzo tisangane nevanhu nekuti tisatizomiri kusangana nevanhu taakugadzira next year igore recitizen victory saka tiri kuziziva kuti vachatra kutidzivirira vachishandisa nzira dzakasiyana siyana isu we continue pushing the envelope of peace nekuti tinoziziva kuti at the end of the day isu semacitizen we are going to emerge victorious.
Vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato recitizens coalition for change vagift ostalo siziva vari parunhare muHarare nestudio 7. Paramende nezuro yakapasisa kuvandudzwa kwebhiri reprivate voluntary organizations kana kuti PVO amendment bill izvo zvave kureva kuti rave kuenda kudare resenate. Kana rakatambirwa zvakare kudare resenate, bhiri iri rinozoenda kumutungamiri wenyika uyo anozorisaina kuti uchive mutemo. Asi vemasangano akazvimirira vari kuramba kuti bhiri iri rive mutemo vachiti rakananga nekupa hurumende masimba akawanda pamusoro pemashandiro emasangano akazvimirira munyika zvinogona kuita kuti vamwe vagume vakandwa mumajeri. Batore MDC inotungamirwa nava Douglas Monzora rinoti riri kuenderera mberi nemusangano waro mukuru weCongress mangwana kunyange hazvo paine dzimwe nhengo dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato vaElias Mudzuri pamwe navanorest Marara dziri kunyunyuta nekwadzinoti kutyorwa kwebumbiro remitemo pakusarudzwa kwevabati vezvigaro. VaMarara vakatokwira kudare reHigh Court vachida kuti kusarudzwa kwevabati vezvigaro uku kuitwe pachiteverwa bumbiro reMDC uye nenzira yakajeka. Taedza kubata vamudzuri kuti tinzwe divi ravo asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindurawo mibvunzo yatavatumira. Tabata mutauriri webato iri vaWitness Dube kuti tinzwe zvizhinji.
Kongresi yedu yechishanu yebato reMDC iri kuenderera mberi nemusi wesondo. Zvisinei hazvo kuti sebato takabatikana zvikuru nekuti hatina mari yekuti tinge tichiita zvataishuvira kuita paCongress iyoyo. Asi nguva yasvika vanhu vemusangano vachauya kuti vange vachiita basa ravo reCongress, saka hatisi kuzodzora tsvimbo nekuti kudo rabata kumeso.
Tiri kuona kuti Kongresi muri kuita paine kunyunyuta kubva kune dzimwe nhengo dzebato renyu. Tiri kuti muri kuita musiri kutevera bumbiro remitemo yebato. Munoti
bumbiro rebato takaritevedzera chose. Vanhu vari kunyunyuta vanhu vakatadza kuti vawane rutsugiro. Takayambira tichiyambirazve kuti kuMDC muna ngofumi uchiti ndakuda kutungamira. Vanhu vasina kutaura izvozvo ndo zvinozoitika. Munhu kana ashaya rutsigiro anozongobatawo pano nepano kuti ange achivhara nyadzi dzavo. Vamudzuri vari kuchema ivavo havana kuwana kana hwani munhu akasimudza ruoko kuti ngavaite president. VaMarara vakaenda kukoti avo havana kuwana kana hwani munhu akasimudza ruoko kuti vaite president kuNational Council. National Council yedu ndiyo inotara nzira yenomination. Vese vakunyunyuta ivavava. National Council yekutanga patakaita Extraordinary Congress ndoyo yakatara nomination iyoyo ikaitiwa kuNational Council. Tikazoenda kuExtraordinary Congress nemanominations iwawo, vamonzora vakasarudzwa. Vakavadoma vamudzuri vacho ivavo kuti vaite vice president. Vakavadoma Marara kuti vaite National Executive Council member. Vari president anga asarudzwa nenzira iyoyo. Saka zvinhu zvavanonzwisisa chose.
Mutauriri webato reMDC inotungamirwa nava Douglas Monzora vaWitness Dube vari parunhare nestudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vaMarara vanove munyori anoona nezvezvirongwa zvemabasa ebato muMDC kuti tinzwe pavamire nekuenderera mberi kwemusangano weCongress uyu.
Tine urombo chaizvo kuti bato reMDC rinoti rinotedzera mutemo rinobhiliva among other values, nyaya de fairness and openness. Kuti tiri kuenda kucongress mangwana 18 December, voters roll or delegate list harina ari kuziva, transport hakuna, vanhu vari kungonzi tichazokuudzai mangwana vanhu vanofanira kumuka vavepo vakanzi vange vavepo na 6. Chandanotisa ndechekuti vanhu vari kutakurwa along functional lines, vanhu vekumutangano vari kuita zvetransport vari kutakura vanhu vavo chete, havasitakura vanhu vese kuenda kunogadzana. This is not a congress, it's a sham of a process. Ya vari kudedza kuti congress ndaina ndine masimba acho ndaichivharisa chaisaitwa, because hakuna congress inoitwa isina delegate list. Independent election management board inofanira kunge ichinoconducta this for transparency and fairness. Hatisi kuiziva, isi hatina kunzwa nezvayo, and vanhu hatisi vacharara pai vachadyei, vari kutakurwa sei.
Tinoona kuti makanga makwira kudare redzimhosva muchipikisa urongwa ihwohwo, pane zvamakazowana here kubva kudare?
Handina tanga tindawana, nekuti takanga taisa iri inonzi ejeri chemba application yekuti nyaya yenzviko nechimbi chimbi. Koti yakanzi yakati iyo hazvisi very urgent, saka nyaya yedu yakuzonzvikwa later on pavanenge vazotiudza, isina onendomoro.
Saka muri kuti nekuenderera mberi kwemusangano ikoko muchigunun'una kudai?
Ndinoti mahumbwe arida kuitwa mangwana mukoma Jonga, mahumbwe chaiwo. Handirambobvira ndakatarisira kuti panguva yangu yandichararama panyika panapa bato remdc iri ringange richiita zvinhu zvarakapomerwa kukurungisa kuti zvazviitike. Nyaya dzekutyova iti on constitution, bumbiro raro remutemo, kuita zvinhu zvechitsotsi-tsotsi, kuita zvinhu zveutsiku, zvinhu zvatinenge tichiaccusa ZANU-PF of doing.
Saka imi muri kuenda here kumusangano wekongresi webato renyu uyu mangwana?
Ndinenge ndiriko. Court application yangu yakanga isiri kumisa kongresi, yaida kuti candidate selection ingoita ichiteedzera mutemo weMDC ine transparent manner inotendera vanhu vese vane makore anokwana. Saka ndo yandaipokana nayo yakaitwa yekungovharirana vharirana panze. But kucongress kunotenderwa kuitwa nominations from the floor. Saka ndinenge ndiriko mangwana kucongress ikoko.
Munyori anoona nezvezvirongwa zvemabasa ebato muMDC inotungamirwa nava Douglas Ngonzora vano Rest Marara vari parunhare muHarare neStudio 7. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti sarudzo dzeby-election dzekuward 6 kumutasa South Rural District dzatanga zvakanaka uye dzatanga nenguva dzakatarwa dzichiitwa murunyararo. Izvi zvatsinirwa nesangano reZESNI iro raburitsawo gwaro richiti raisa vashandi vana vanga vachiongorora mafambiro esarudzo idzi munzvimbo dziri kuvhoterwa nevamwe vana vanga vachitenderera vachiona zviri kuitika. ZESNI yati munzvimbo dzose dzanga dzichivhoterwa vashandi vayo vaona sarudzo dzichiitwa dzichifamba zvichiteerwa mutemo yesarudzo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandi vanonunura vanhu munjodzi vaburitsa mutumbi wemwana ane gore rimwe chete kubva muchivakwa chinogara vanhu chiri muguta riri pakati peUkraine reKryvyi Rih zvichitevera kubhombwa kwechivakwa ichi neRussia. Muridzi wedandemutande reTwitter vaElon Musk vazivisa kuburikidza nedandemutande reTwitter nhasi kuti vatori venhau vose vakanga vambomiswa kushandisa Twitter nemusi wechina vachavhurirwa zvakare kuti vatange kushandisa. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Dzimu kuchenga miza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Comfort Dondo vesangano repumulani rinoshanda nemadzimai vanenge vasangana nemhirizhonga nevanasikana vasati vabva zera. Muzvare Comfort Dondo mumwe wemadzimai vanga vari kumusangano weUS Africa Leaders Summit uchangobva kupera muWashington DC. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti makaona misangano iyi yakamira sei?
Mazuva makatapfuura takange tiri kuita guru reUnited States of America Washington DC. Pakange tiri kusangana nemakuru venyika anobva pasi rose kuAfrica kusummit yakadaidzwa vakuru vedu vekuAfrica naPresident Joe Biden. Africa USA Summit. Takaona ikusu vakuru vakuru, maminista etrade, mabusiness investors, nemapresidents enyika dzekuAfrica takaona vabhuya kuno kuWashington DC. Musangano uyu wakadaidzirwa kuti vakuru veUnited States of America vange vari kutaura nevakuru venyika dzekuAfrica nenhaurwa yekusimbisa ukama wanoti diplomatic relations and trade.
Mungati sangano renyu rakadzidzei pamusangano uyu?
Isu takamirira madzimai, tange tiri kuti isusu tinoda kuona kuti madzimai nevanasikana ndoo vaiswa pamberi panhau dzekuresiva mafunding projects aya, nekuti tikatarisa kumashure kwazvo madzimai nevana vanowanza kunge vasiri munhaurwa iyi. Ipo pananga tiri kuWashington DC ndanga tiri kuona kuti vakuru venyika nevanga vakanyanya kuwanda mukusangana kwatanichita nevakumainvestors panga paine madzimai mashoma shoma. Isu pashona pedu peti musha mukadzi kana tikange tisiri kuisa mari idzi kune maprojects emadzimai, tikange tisiri kuisa mari idzi maprojects atinoti magrassroots kune madzimai vari kumareserva vaya nemadzimai vanenge vachiita mabhinda uku asi vasina capital, tikange tisiri kuitira nyika dzepasi Africa zvakanaka. Tanga tiri kuchema chema chaizvo nemainvestors. Tina investa mumwe akapiwa $1 billion ari kuita maprojects efarming in some African countries.
Mari dzakataurwa nehurumende yeAmerica mungadziona dzichiendawo here kuzvirongwa zvemadzimai nevanasikana?
Takatiri kumuudza kuti anofanirwa kuona kuti mari isvike kumadzimai, mari isvike kuvana, mari isvike kuvanasikana nevanhu vanowanza kutarisirwa pasi vanenge vari kushanda nesimba kunyanya vari kumarural areas kwedu, masmall scale farmers, masmall scale miners.
Takatarisa remangwana reAfrica mushure memusangano uyu munoona rakamira sei?
Vanotarisa makuriro anoita mapopulations pasi rose vanoti ivo by 2050 Africa inenge ine 70% of the most growing young population. At least 70% of Africans will be under 30 years. Vana vechidiki ava ndo vatinofanira kunge tichiinvestira mavari, nekuti iko zvino vakashaya mabasa. Tinoona kuti zviri kuitika kuZimbabwe, topa mutsanadzo weZimbabwe, vana vari kupera nekushandisa mitoriro nekuti havana mabasa. Saka ndakamirira madzimai ndiriwo samai, ndoda kuti vakuru vedu venyika vaenda kuWashington DC vambonyatsozvibvunza kuti mari idzi dzavachapiwa dzakawanda idzi dziri kusvika here kuvana, dziri kusvika here kumadzimai? Ndiri kuti nyika dzirambe dzichifambira mberi tikasainvesta muvana vedu vana vedu vakapera kumitoriro, hazvifambi zvakanaka.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Comfort Dondo vesangano repumulani avo vanga vari kutaura pamusoro pemusangano weUS Africa Leaders Summit wanga uri kuitirwa muWashington DC uyo wakapera nemusi wechitatu. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tiine hurukuro pamusoro pezvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nenyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga pamusoro pekukwira zvakare kunonzi kwave kuita denda reCovid-19 muno muAmerica. Izvo zvakaita kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakurudzire veruzhinji kutora zvikwanisiro zvekuti vazvivheneke vega vari kudzimba kuona kuti vane denda iri here kana kuti kwete. Dr. Ranga vanoti denda iri rinogona kutanga kukwira zvakare pasi rose kana vanhu vakasabaiwa nhomba uye kuzvidzivirira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vakandimire, ndinoona COVID-19 iri kukwira bijana muno muAmerica sezvinotarisirwa nguva ino yechando uyezve nemaholidays aripo kusanganisira holiday yeThanksgiving yatabva kuva nayo. Vanhu vanenge vachiungana munguva ino yechando vachigara mudzimba. Saka zvirwere atingatiwo marespiratory tract infections akaita seCOVID-19 neflu neinonzi RSV anenge ari kuwanda iwo muno muAmerica. Vamwe vanoiti itripandemic yekuti zvasangana influenza neRSV neCOVID-19.
Zvinhu zvinotarisirwa here izvi, Dr. Ranga, munguva ino?
Zvinhu zvinotarisirwa, asizve chiripo ndechekuti vanhu vazhinji vane immunity kuCOVID-19, vanga vakabaiwa majekiseni aya emhomba, mavaccine, uyezve vamwe vakangoiwanawo COVID chero vasina kubaiwa nhomba. Saka zviri kuita kuti vanhu vazhinji vari kubata COVID-19 vanenge vane some form of immunity, although it's partial. Saka izvi zviri kuita kuti chero manhamba akakwira muzvipatara musaanyanya kuzara nevanhu vane COVID-19. Vatiri kuona vakatowanda ndevaya vane flu neRSV.
Matanho api angatorwa, Dr. Ranga, takatarisa dambudziko irori?
Matanho angatorwa ndekuti tidzivirire kupararira kweCOVID-19. Sezvo tichiziva kuti pane vakati wandei vanenge vasina immunity yakasimba, kunyanya vaya vakwegura nevane zvimwe zvirwere zvakaita sezvirwere zveshuga. Saka tikakwanisa kuti chirwere chisapararira zvakanyanya, zvinoita kuti vaya vari vulnerable, vasina miviri yakasimba, vasabatira chirwere, nokuti ivavo vakabatira chirwere ndo vanozokwanisa kutsakatika zvakanyanya tichikombeya nevaya vagara vakasimba. Saka prevention is very important.
Saka vanozvidzivirira sei?
Prevention inotanga nekubayiwa nhomba. Vanhu ngavabayiwe nhomba kana vaya vasati vabayiwa nhomba, vanhu vave up to date nenyaya dzokubayiwa nhomba. Kozotizve izvozvi zviri kukurudzirwa nehurumende yekuno kuti vanhu vatestwe for COVID-19. Muno muAmerica matest acho ari available for free. Saka handione any good reason kuti vanhu vasakwanisa kutestwa. Ngavatevedzere zvatarwa navaBiden kutora makits kana paita ane COVID-19, vanhu vose vokurumidza kutestwa kuitira kuti vaite iya yatinoti isolation, kuti vasaramba vachipararira chirwere. Kwava nemishonga inokwanisa kushandiswa yakati siyanei, kune mapirizi anonzi ana Paxlovid anobatsira kuti ukabata chirwere wakurumidza kuatora hauzonyanye kurwara kwenguva yakareba. Saka iwayo anobatsira. Tese kwatinenge tichifamba nekuungana tinoziva kuti vanhu vanenge vachibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kumwe kwakati wande chirwere, kumwe kusina. Saka tinofanira kunge tichingotora matanho ekuchidzivirira.
Tiri kuona kuti COVID-19 iri kukwira kuno kuAmerica. Ingapararirawo here pasi rose, zvichiitikawo kunyika dzakaita seZimbabwe?
Hongu, COVID-19 yagara inopararira nekutapuriranwa. Saka kana ichikwira, masecumstances anoita kuti ikwira akada kufanana. Kuno kuAmerica panguva dzino iri kunyanya kukwira nenyaya yechando nemaholidays atiri kutaura eThanksgiving, for instance, chirwere chinokurumidza kupararira. Kana paine vane chirwere, vanhu vasina immunity yakakwana, vanokwanisa kubata chirwere vakarwara zvakanyanya. Saka pasi rese is the same idea. Kunana Zimbabwe, nenyaya yekuti vanhu vanounganawo pamakisimusi negoredza, we expect kuti manumbers eCOVID-19 atikwirei. Chatingakuramba chikurudzira vanhu ikoko kuZimbabwe pasi rese ndechekuti vaya vasina kubayiwa nhomba kana kuti vasiri up to date nenyaya dzeCOVID-19 ngavabayiwe. so that upenyu hurambe huchienderera mberi. Hatisi kutarisira kuti manhamba achakwira zviya zvataivharisa mabhizinesi nezvikoro. Handifungo kuti zvinhu zvatichasangana nazvo as far as COVID-19 is concerned, nekuti vanhu vazhinji vane some form of immunity uyezve mishonga yekurapa COVID-19 yavapo yakati wandei. Saka izvi zvinobatsira. Asizve kana munhu asina kubayiwa nhomba, you are at risk. And you are putting the family at risk. Saka chandingakurudzira ndicho kuti vanhu ngavabayiwe nhomba vasati vabayiwa nhomba pachose.
Tinotenda Dr. Simbiso Ranga vanga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica. Musakanganwa chirongwa ichi zvakare svondo rinouya apo tichange tichikupai nyaya dzeupenyu hwedu. Pamutambo wekurwira chinzvimbo chetatu mumakwikwi eFIFA World Cup 2022 watambwa kuQatar pakati peMorocco neCroatia, mutambo wapera wakati Croatia 2 Morocco 1, zvichireva kuti Croatia ndiyo yatora menduru yebronze yemukombe uyu. Pamutambo wefinal pakati peArgentina neFrance mangwana, vatambi vaviri vanotambira Paris Saint-Germain kuFrance, Lionel Messi na Kylian Mbappe, vakatakura nyika dzavo pamafudzi avo. Mutambo uyu uri kutambwa na 5 PM mangwana. Michael Cariati anotipanya iye.
Messi we Argentina na Mbappe we France ndivo vatambi vaviri vari kunyanyotaurwa nezvavo apo. Zvikwata zvenyika mbiri idzi zviri kugadzirira mutambo wekugumisira we FIFA World Cup 2022 kuQatar. Hapana nharo kuti zvikwata zviviri izvi zviri mufainari iyi nemhaka yekubhebha moto kuvatambi vaviri ava avo vari kunwisa zvibodzwa uyezve nekubikira pamwe nekupakurira vamwe vavo zvibodzwa zvacho. Aimbotambira Dynamos Big Boy Mahwiwi anoti upenyu hweArgentina huri mumaoko maMessi uyo ari kutamba zvinodakadza.
Messi ari muform, very good form and very consistent, especially gore rino ari kutamba zvakanakisa ende akugovesa zvekare zvaisiita kare. Mukurumbira wakaita ari kuBarcelona, confidence dzacho dziripo. Saka ndiri kutarisira kuti Argentina iyi inogona kutora mukombe uyu.
Mahwiwi anowedzera iyo kuti nhabvu inenge isina kupa Messi zvaanokodzera kuwana akasatora mukombe uyu makundano ake anofungidzirwa kuti angangove eWorld Cup ekugumisira.
Ndiwo mukombe waari kunyanya kuda and since uri iwo mukombe most likely wekupedzisera achitamba semunhu ari kukura. Ndiri kutarisira kuti achatamba zvekupedzisera chaizvozvo neshungu.
Argentina iruda kutora mukombe uyu uyo yakapedzisira kutora muna 1986 apo yaitungamirwa nemushakabvu Diego Armando Maradona. France iri kudawo kuita chikwata chechipiri kutevera Brazil kutora mukombe uyu pamakundano maviviri akateverana. Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdvance Katapa avo vanozviti jena makwira miti vanoti zvinorema kuti France iite zvakaitwa neBrazil izvi muna 1958 na 1962.
Mutambo makwikwi kozi ha final dzarova dzeiseka zvasvika mufinal asi tinodzokera kuhistory yedu World Cup haisati yambodzokorodzwa. Ndikuona sezvo uyu Messi akabva unotora yavo yekopa yavo kunyika World Cup akwanisa kunge achiitora.
Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaTinashe Museti vanoti kunyange hazvo mutambo uyu wakaoma vari kuona Mbappe achitungamira France mukusimudza mukombe.
Mutambo uyu wakaoma asi France.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza bato reCitizens Coalition for Change kuita misangano kubudiriro nekuSt Mary's, bato iri richiti harina kupiwa zvikonzero. Paramende nezuro yakapasisa kuwandutswa kwebhiri reprivate voluntary organizations kana kuti PVO amendment bill izvo zvave kureva kuti rave kuenda kudare reSenate. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti riri kuenderera mberi nemusangano waro mukuru weCongress mangwana kunyanga hazvo paine dzimwe nhengo dziri kunyunyuta. Croatia inorwa Morocco 2-1 kuti inge ichitora chinzvimbo chechitatu kumakwikwi eWorld Cup 2022. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina Gaino Gumede Saidi.
Soko hizika tisenda